Vashandi nyanzvi mune zveupfumi pamwe neveruzhinji vari kuramba kutambira bhajeti ra2024 rakaturwa muparamende svondo rapera negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachiti bhajeti iri rakanangana nekudzura minhenga yevarombo. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vashandi vakawanda vari kunyunyuta nebhajeti iri.
Vari kuona kana kuti kufungidzira kuti bhajeti iri harisi kutarisa varombo kana kuvatsira vanoshaya, rakarerekera kunyanya kutorera vanhu mari. Tiri kuona mukukwidzwa kaitwa mataxes akati wandei. Kuva nebhizinesi chaiko kuchatodhura nenyaya yebhajeti riripo, because vemabhizimisi maziviro edu ndevekuti macost anenge aunzwa vanongoita pass to the customer.
Vanoongorora zveupfumi Muzvare Happiness Dzengeni vanoti bhajeti rakaturwa svondo rapera iri muchidimbu ringatongonzi riri kuti veruzhinji sungai dzisimbe.
Nokuti mune zvakawanda wanda zvavakapakura imomo zvinotorera mari kuvanhu. Nokuti tinonzwisisa kuti hurumende pari zvino haina mukana wekuti ikwerete mari yekunze iri at cheap interest rates. Saka kuti vamobilize zvinhu so that vanokwanisa kuvaka madhamu, vanokwanisa kuvaka maroads, vari kuda kutora mari iyoyo kuvanhu. But vanhu pari zvino havana mari yacho. Pane zvinhu zvakawanda zvokuti mapassport fees akwira kusvika ku$200. Pane zvinhu zvokutiwo toll fees dzakanzi dzinokwanisa kuzokwira kusvika $5. Izvi chaita kuti zvinhu zvese zvikwire. Newealth tax kune vanhu hobo vasina dzimba zvichangobudira kurenti yavo, saka zvinhu zvese zvichabva zvakwira.
Muzvinafundo Eliot Masocha avanodzidzisa zveupfumi paDevry University mudunhu reOhio muno muAmerica vanoti bhajeti riri kuronga kushandiswa muna 2024 iri ibhajeti risati ramboonekwa kwemakore makumi mana nematatu kubva nyika yawana kuzvitonga.
Nokuratidza kudzvanya kwariri kuita vashandi, nokuti kuomesera kuri kuitwa vanhuwo zvavo vatinoti makonsuma ayaya, mari ichinge ichitorwa nemitero yakasiyana siyana ingava yamasales tax, zvinoratidza izvo kuti vanhu vachange vachizoshayiwa mari yokunge vachitenga muzvitoro vachibhadhara mafizi. Zvinozoita kuti makambani nemabhizinesi vachange vachitozomuyanzinga mabasa vanhu.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democracy kana kuti CODE vaTrust Chikohora vanotiwo mutero wedzimba uri mubhajeti iri unoremedza vakawanda, sezvo mari dziri kutangira mutero uyu dzezana zviuru zvemadhora usiri mucherechedzo wekuti munhu anenge aine imba inokosha mari iyi mupfumi.
Vanofanira kuti vakwidze panotangira wealth tax yacho, kuda vakaita kuti above 500,000 zvingava nemusoro, nekuti vanhu ivavo havazonyanyi kuneseka nokubhadhara taxi yacho. Kana dzimba dzava kusvika kuma1 million havatomboneseki nayo, ende ivavo ndo vanonzi vanhu vakafuma, ende vamwe vachona fuma yacho inenge isingatozivi kuti yakabva kupi. Saka iyoyo dzimba dzekuma1 million yes zvingaita, asi zvekutangira pa100,000 ngazvibviswe, hazvina kufanira, zvinototsamwisa ende zvinoshungurudza ruzhinji rweZimbabwe. Saka izvizvo Parliament haifaniri kubvumira kuti bhajeti riri pasi rakadaro. Kana Parliament ikabvumira, even mutungamiri wenyika haafaniri kubvumira izvozvo, nekuti hazviiti, zvinotsamwisa zvikuru kwazvo, zvinoshungurudza zvikuru kwazvo varina vemuZimbabwe.
Ukuwo mubatanidzwa wemasangano evarayiridzi veFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU uri kurambawo kutambira bhajeti iri uchiti rakanyanya kunangana nekutowedzera urombo mune veruzhinji, zvichitevera kuturwa kwakaitwa bhajeti regore rinouya iri namuzvinafundo Ncube muparamende. Paramende ndiyo yave nemusenzekeswa wekuzeya bhajeti iri zvikuru, komiti inoona nezvemari iyo yozopawo maonero ayo pane zvakaturwa negurukota. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzione paine zvizhinji zvichashanduka kana vachitarisa mamiriro akaita paramende pari zvino, uko ZANU-PF iriyo ine huwandu mudare reNational Assembly pamwe nemusenate. Nekuda kwokuti Zimbabwe haisi kukwanisa kukwereteswa mari kubva kunze, hurumende yakaona zvakakodzera kuti iunganidze mari yebudget iri kuburikidza nemitero iri pamusoro iyo inosanganisira yedzimba iri kunzi wealth tax, kukwidzwa kwemari dzematoll gate, mutero wedzimotokari pamwe nemimwe mitero yakasiyana-siyana inosanganisira yemihoro.